Neni ndakaona zvakataurwa naPresident ende ina hangu kuona kwangu mashoko avagara vachitaura havana kumbobva pane zvatinoziva zvavanotitaurira isu semhemba dzomusangano nguva dzose nezvavakataura kumamedia houses akasiyana siyana wokuti iwo President havana shuviro yekuextenda temu kuti vawane imwe yechitatu. Izvozvo takazvihwa izvozvo ende zviri kutaurika kubva kwavariwo President nguva dzakanyanya. Asi ndinoona zvokuti isu tiri kutsvaka nyaya kumunhu asiri iye muridzi wenyaya.
Ko, ndianizve muridzi wenyaya vatogarepi nekutika mutungamiri wenyika Mbune akazvitaurira ega?
Muridzi wenyaya imembership yeZANU-PF. Ruzhinji rwuri kunze uko rwuri kuti aiwa President taona zvamaita tinoda kuti muwedzere kumbotitungamiriri atizadzise zvishuviro zvedu. Vanhu vakavhotera President vanovaiwozve vakagadzira Constitution 2013.
Zvino pachaitwa sei kana vamunangagwa vachiti haivhiiwe imi vamwe muchiti ngaivhiiwe?
Kana tichida kuziva kuti tichaendepi tichibva pano, tinoenda kundobvunza vana veZimbabwe mastructure in particular eZANU-PF kubva kunakuda mukatangira kusero, kubranch, kudistrict, kuprovince, central committee, toenda kuconference. Ndokwatinobvunza any of those structures. Kana mukaona pakaungana vana veZimbabwe zvikuru vanei vachiita zvomusangano weZANU-PF vanei vakaungana, indai munovabvunza kuti shuviro yavo ndeyei.
Ko, imiwo senhengo dzeparamende muri kupinda papi chaizvapa?
Isu maMP ini sagovernment chief whip ndinoteerera zvinobva kumusangano, saka signal inobva kumusangano. Ini ndinongova deployee, zvataurwa nomusangano semunhu wakatumwa nomusangano ndozvandinongoteedzera. MaMP zvakare vanogona kungoti mumwe unongomukawo achinzwa zvinotaura vanhu kwaanobva, unongosumuka muparamendi wotanga motion yake, hapana unokwanisa kumustopa nokuti iright yake MPA.